izvi zvakabuda pamusangano weadolescent sexual and reproductive health dialogue wakaitwa mubulawa yenguva pfupi yapfuura nesangano recommunity working group on health nevamwe vechidiki wekuziya kuongororwa ropa kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kwevechidiki kubva kuzvirwere zvepabonde mumwe mukomana anodangozikana nezita rekuti Everson nemumwe wevechidiki vari mubulawayo vanodzidzisa vamwe nezveHIV AIDS kuronga mhuri pamwe nekudzivirira zvirwere zvepabonde Everson anoti nyaya yekuti muzvipatara nemumakirinika muna ana mukoti vakakwana ndeimwe inoita kuti vechidiki vakawanda vatadze kuongororwa ropa ravo kutsvaga ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde
makirinika ari understaffed and then my nurses have to cover much. It is akawanda wanda ari one anofanirwa kuatenda munhu weTB oatenda munhu wemalaria panozosvika kwandiri inini muyouth ane frustrated kuti azoteerera nyazoteerera zvandoda kuexpressa cause ndarumwa apa neSTI kuti ndizonyatsosvika pakuti ndarumwa neSTI ande ndapota neuko so that contributes to nurses not being friendly to young people so zvandofunga kuti if it's possible as ma page teachers akatrainwa kuti tobetserawo panyaya dzeadolescence sexual reproductive health toendawo kumakliniki ikoko tonovolontia kubetsera kuti aisisi totaura nemayouth
Everson anotiwo vechidiki vanotya kubuda pachena panyaya dzine chekuita nezvepabonde nekuda kwekuti vanonyara kutaura nevanhu vanenge vari kumakiriniki kana dzimwe nzvimbo dzavanogona kuongororwa ropa ravo kana kuwana ruzivo rwekuronga mhuri pamwe nerwekuzvidzivirira kubva kuzvirwere zvepabonde
the nurses are old and so vane that motherly love kuti wazokuona warumwa neSTI anorwadziwa kuti komwana wangu wazviitirei ivo pachezvavo vanenge vachiedza kutibatsira vachitida sevana vavo asi isu techizviona nemwewo nzira kuti hai vari kutivenga
mumwe musikana wechidiki muzvare Natasha Shoko vanobvumirana nemaonero aya vachiti vechidiki vanoona ana mukoti vakawanda sevanhu vanovasarura vasingakwanisi kuvanzwisisa kunyanya panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekuzvidzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri
hongu mayouth friendly corners ariko but haaratidzi youth friendly wachona unokwanisa kuti ukaenda uchida dzongo wanenge wabatwa nezvirwere zvepabonde zviri kumazuva ano asi ukaenda unokwanisa kunoona pane manesi echikuru but haasi youth friendly vanotanga kutokuvhundutsira chero kuti uve open nyatsotaurawo zvaunenge zvichikunetsa nyaya yeHIV iyoyi neAIDS haukwanisi kutaura because vanhu vachona vanenge vakarova maserious zvekuti dzimwe nguva vanogona kushedzera zvekuti vanhu vanenge vari around vanogona kukonzwa saka zvinobva zvatityisa kuti tiende ikoko saka tinenge tichida kuti zvonini vanenge varipo manesi ayo chikuru adzidziswe kuvawo friendly kutiwo munhu kana ukaendawo nedambudziko rako unonyanya kutaura uri free usingatyi kujajiwa kana kudii
Vawatson Chiwambo ndemumwe zvemukomana wechidiki anoitawo zvekudzidzisa vamwe vezera rake nezveHIV AIDS vachiwambo vanoti mutemo wekuti vechidiki vari pasi pemakore 16 havakwanisi kuenda kuzvipatara kana makiriniki vari vega unokanganisa vechidiki munyaya dzekurwisa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kusimudzira ruzivo rwekuronga mhuri mumwe wechidiki anoita zvekurwira kodzero dzevechidiki muzvare Betha Nyoni vanobvumawo kuti mutemo uyu unokanganisa vechidiki
Mutemo uripo uri kuti 16 years ndiyo age of consent kuti munhu akwanisa kubvuma ega kuti ndikuda kuenda pabonde saka mutemo uyu hausi kuseva zvakanaka pamayouth vanhu vane makore 16 and below kuti toziva kuti vana vari kuma 14 years 15 years vari kurara nevarume kana kuti vari kurara nevakadzi hazvisiri secret kana kuti kudii asi hazvisina kunaka manje because mutemo wachona uri kutoita sekuti uri kuvadzvanyirira pakuenda kunorapiwa apa vasi kukwanisa kuwana macontraceptives kumakliniki because kunonzi zvini makore enyu haange haitenderwi kunge yakurara nemunhu
Vanhlanhla Moyo vanoshanda nesangano reYoung People's Network muchikamu cheSexual and Reproductive Health. vamoyo vanoti kunyange hazvo chingave chokwadi kuti vechidiki vanosangana nematambudziko akawanda mukuedza kuwana ruzivo pamwe nekurapwa HIV AIDS nezvimwe zvirwere zvepabonde uye kuronga mhuri. Vanoti vechidiki vanofanirwa kuzvipira kuenda kunzvimbo dzinoita izvi.
Vanhu vakawanda vari kutaura kuti maservices asifengi vanhu vasingaende kunoaccessa maservices. Vanhu vaya vanongonzwa kuti ndakaenda maybe kune workshop yakati ndikanzwa mayouth achiti they are no youth friendly services they asi handina kuzoenda hangu kuti ndigonoona kuti maservices asifengi. Saka zvangova zvinhu zvongotaura ngano asi vanhu havana first hand evidence kuti vagone kuinforma advocacy vayavari kuita. Chandinokurudzira ndechekuti semayouth ngatiendei tinoona kuti zvii zviri kuitika, maservices ari kudhirivhwa sei. Kana asiri frengi then tosimuka tese ne one voice, munhu wese achitaura maexperiences ake kwete kuzoita yesei.
Murongi wemabasa nesangano recommunity working group on health Vamongi Kumalo vanoti zvakakosha kuti veruzhinji kunyanya vechidiki pachavo vazive nezvenyaya iyi senzira yekupedza matambudziko avanosangana nawo panyaya dzine chekuita nezvedzidziso yekudzivirira zvirwere zvepabonde kana kuronga mhuri. Munguva pfupi yapfuura sangano reUNAIDS rakaburitsa gwaro rinoratidza kuti vechidiki vemuzimbabwe kunyanya vari pakati pemakore 15 na 25 havanyanyi kufarira kuongororwa ropa ravo. Nyanzvi munyaya dzeHIV AIDS dzinoti kurwisa denda iri kungabudirira chete kana veruzhinji vakaziva mamiriro eutano hwavo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishara.